chikuru chaita kuti vatsvangira vaende kupoti ndechekuti icho pronouncement yakaitwa na president yokuti maelections ari kumusi wa 31 July. Vari kumira vatsvangira vachiti haisi pamutemo. Haisi pamutemo kuti paitwe proclamation yemadates yemaelection. Panofanira kunge vakuru vese vomukabhineti vawirirana kuti ndo zvaakuitika. Uye zvavatsvangira vari kuti ivo ukatarisa magwaro acho akanyorwa, mutemo wacho wakanyorwa uchiti maelection ariko, panoratidza kuti pane zvakapesana. Deti ravakataura rokuti manomination yemacandidates aitwe Thursday 28 June. Asi munhu ukatarisa kalenda unoona kuti aiwa 28 June iFriday, Thursday ndiyo 27. Saka pane zvakapesana ipapo, sari pasisina deti munhu auchazivi kuti ndoenda kunomination court neThursday here, because mutemo wakati Thursday kauti ndoenda kunomination court nemusi wa 28 here, iwo mazuva akapesana. Ndo zvimwe zvavari kumira nazvo izvozvo.
Asika vamwe vahwacha vanotioka ko uku hakusi kupedzera henyu here hoko padehwe retsindi, nekuti iro dare irori ndo rakati sarudzo dziitwe musi wa 31 chikunguru usati wasvika, imi modzokera kudare iroro zvakare. Zvinenge zvichifamba sei?
Vatsvangira vaiti dare guru, kunyanyisisa iri dare guru rakaonzwa nebumbiro dzva constitutional court, rine masimba. Vanenge vachiona kuti pazvinokonzera pane zvakanganisika, kana pane zvazoitika zvisiri pamutemo, mashure kwokunge vange vataura kuti kodzero ngazvike musi wakati, rine masimba acho ruri kuti rizvitarise. Zvaangofana navo nemunhu anenge apiwa bail zvamunombonzwa zviya. Anogona kuzokwira kukoti achiti bail ramakandipa riyari ari kuti ripote kumapurisa kaviri pazuva. Ingandamboratidza kuti ndambotrayawo, ndokumbirawo ndiripoti kamwe chete pasvondo, achidzokera kudare rimwe iroro. So ndo masimba ane matare kazhinji, ndo masimba ane dare guru constitutional court.